kunda kwaita tsvakurudzo yevanhu vakomana navana youth vakukurukota kwachitsiya chocho. Chitsiya chocho inzvimbo iri Mbindura inogara vanhu vanokurukota. Kanzvimbo kadidiki kakangokura nekuda 250 hectares. Asi nguva nenguva panoitwa maelections mayouth anotorwa oiswa ipapo vokurukuza kuti vakwanise kuzovhota nekukambena. Gore rakapera pakaitwa takada kuenda kucongress yezanupf akaitwa muna December vakanzi vapinde mayouth nevakadzi. Pakapinda vanhu vandarika 3,000. So tiriti pa 250 hectares pakapinda vanhu 3,000 zvinotaura kuti munhu wega wega anenge ari pasquare meter akwanisa square meter zvekuti hazvasina utano hakuna matoilet hakuna mvura namakamanikidzana vachichera makomba kuma kupatsvagiza tikaita chipinda makomba gomba ranga rakadzikisiwa rari 33 meters ranga risina kudzika ranga riri 22 meters vachipinda mitambo. So congress yakaitwa muna December yakapera zvavaida kushumisa zvakaita vakadzinga musi wa 26 June vakadzinga miriot ndodambudziko rekutya havanako vakakwanisa kuenda because vakadzinga vachera chitofu chavo inonziwo muchirungu vasati vaitengesa kava vaita profit. Saka vachirimo munombindura vakangoungana havana matoilet havana chekudya havana mvura. Saka radambudziko resecurity stress ndo yaenda achitaridza kuti chiriti kudii nevana vari kuti gore nguva nenguva panoitwa maelection vapanoitwa maprogram ari anobata nyika yese vanounganidzwa kushandiswa vozongosiya vakadaro vasii chavari nacho. Asi hatisikugadzirire dambudziko rekuti kumberi kuvana vachaungana vari 3,000 vobva vashungurudzwa vomba vapadukira kana hurumende kana kuita mirizonga mubhindura mutaundi mavanenge vari imomo ndodambudziko ravainaro. Saka ndotsvagidzo tatichita.
Imi ndeipi kurudziro yamuri kupa mugwaro renyu, pangagadziriswe sei apa?
Kurudziro yatirita ndekuti hurumende pahutaura chokwadi kuti dambudziko remabasa riripo, hakuna mabasa. Kana vava kuti vakuda kuita yavari kuti economic empowerment yakaitwa neftm na 2007 gaivemashuwa kuti vanaita uchida kusumudzira mayouth ngakuve kusumudzira kune pundutso yatinoti izvi risustainable muchirungu.